parizvino takakwanisa kuona kuti akadonhera nemuviri wake wakawanikwa. Tiri kufungidzira kuti muviri wake nekuti paakadonhera pacho ndopane muviri wakawanikwa. Asi panhu apa pakadzika zvemamita zana. Saka hapakwanisi kusvika chero munhu zvake purazi panhu pekuti mvura inenge ichinaya nguva nenguva. Saka panotsvedza. Asi parizvino zvaita hurumende yakatungamirirwa kuministri kwedu kweenvironment naminista Mangaliso Ndlovu napemanent secretary vamunodovafa vakwanisa kuti pachipinde civil protection unit kuti tione kuti tingabatsira sei kuti tikwanise kubvisa chitunha ichi. Basi pari zvino taita tsvakurudzo dzekuona kuti chingawanikwa chii chingaita kuti titore chitunha ichi. Kune mugodhi wegoridhe uri kumatebeland south unoitwa iwohau mine. Ndo imwe fungidziro yanga iripo yekuti vangakwanisa kutibatsira nezve kushandisa sezvo vari vanhu vanopinda pasi vachitsvaga ndarama. Saka ndo zvatakamirira kuita. Asi kutaura kwandiri kuita nyanzvi mukuita zvinhu izvi vari kuenda kunoongorora kuti vakwanise kuona kuti vangakwanisa sei kubvisa mutumbi wavadikinya uri kumafalls kwaakadonhera mushure mekunge maitika chiitiko chinosuwisa zvikuru chakadai.
Vakawanda vari kushamisika vafarawo kuti sei munhu akazokwanisa kunge achisvika kumhera iko kwakaita kuti azodonhera mvura. Hapana here ruzhowa rwakaiswa rwekuti vanhu vasakwanisa kunge vachizosvika ikoko kana kudonha?
Hatingati akadonhera mumvura nekuti haana kusvika mumvura macho. Panhu pane matombo asi kana makamboshanyira nzvimbo yeVictoria Falls kumapopoma panonga pachinyorwa pese nepese kuti panapa gomba iri rakadzika mamita mangani, iri rakadzika 10, iri rakadzika 20 and vashanyi vanenge vachikurudzirwa kuti vasaswedere pedyo nematombo mamwe acho aripo nekuti sekutaura kwandaita pakutanga kuti matombo aya anotsvedza. Ichi chinosuwisa chiitiko chatinofungira kuti hachifani kuzoitika zvakare nekuti pari zvino chiitiko chekuti anga asati chamboitika. Asi isusu sebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka tiri mukati mekuti tione kuti tinofamba sei kuitira kuchengetedza vashanyi vanenge vachiya kuzoona kuVictoria Falls. Asi mukafamba sekutaura kwandiri kuita munoona panenge pane zvinyorwa zvinoyambira vashanyi kuti vanofanirwa kuita sei, havasvike papi, vaite sei. Asi tine urombo kuti upenyu hwemunhu hwakarasika and hama dziri kuchema, hama neshamwari dziri kuchema nechitiko chinosuwisa chakadai. Asi sehurumende ticharamba tichiona kuti tinochengetedza sei upenyu hwevanhu nekuti kuVictoria Falls haisi nzvimbo yekuti vanhu vange vachichema. Inzvimbo yemafaro, inzvimbo yekuzorora musure mekunge vanhu vasangana nezvipingamupini zvakawana gonde rechitanga.
Ivo veukama vari kutambira sei mashoko iwaya ekuti pane kukundikana kuti mutumbi ukasike unge uchitorwa?
Veukama tiri kutaura navo masikati anhasi tanga tiri kutaura namai vemushakabvu vanga vari kukumbira kuti vange vachionawo tachivabatsira. Vanoona nezvekuchengetedzwa nekwemhuka vanga varipo vachivabatsira kuti vakwanisewo kuapprisiata dambudziko ratiri kusangana naro. Panhu pandiri kutaura apa mukoma Jonga hapasi panhu pekuti panosvikika nyore nekuti ndiri kuti nini kudzika pasi kubva pamusoro padombo repesera kusvika pasi paonekwa chitunha ichi mamita zana ekudzika pasi. Panhu panogara pachinaya mvura gore negore kubva muna ndira kusvika muna zvita mvura inenge ichinaya. Saka panhu panototsvedza, panhu pasingasvikiki, panhu pasati pambosvika. And ndinoona sekuti veukama nemhuri vanofanirwa kutinzwisisa kuti idambudziko ratanga tisingatarisiri, idambudziko risingatambiriki nyaya yekuti zvinhu zvisingagashiriki kurasikirwa neupenyu kwehama neshamwari kunyanyanya kuti vanhu vanga vari kushanya vari kuzorora kubva kumaremba ekusenza kwavanenge vaita kubva panotanga gore. Saka tiri kuedzawo nepatinokwanisa kutaura navo kuti tichema tiri pamwe chete semhuri. Asi idambudziko rinosuwisa kurasikirwa neupenyu kunyanyanya musi wekutanga wegore muna ndira nemaitikiro acho azvakaita. Asi tiri kumiramira tiri kuedza patinokwanisa tichitaura navo tinawo mukuchema kuitira kutionawo kutirerutse mutoro wakadai. Kana pane zvavanenge vachida tatichedza nepatinokwanisawo zvakare kuti tinzwe kuti tinovabatsira sei.